Muchuchi suenye rupomero vachombo va Edmonya Zamba nasvatambiswa nova nemutongi wedare repamusoro ama Edith Mushore ava vanga vachida kunzwisisa maunziro akaitwa vachombo kudare redzimhosva mushure mekunge gweta ravachombo valove more madhuku vaudza dare kuti musungwa akaunzwa kudare maawa makumi mana nemasere akatarwa mumiro remutemo adarika zvichitevera kupambwa kwaakaitwa nemasoja musi wa15 mbudzi vanyazamba vadzambadzamba vachipindura mubvunzo uyu vambotanga nekuti vachombo vakanga vapambwa nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani vakazoti vakanga vakahwanda vakazopedzisira voti vakanga vasingazivikanwe kwavaive pavaitsvagwa nemapurisa kubva musi wavanoti vakapambwa nemasoja vamadhuku vatsinhira kuti vasvitsa chikumbiro chekuti vachombo vaburitswe muusungwa pasina kana kumbotaurwa nyaya yemari yechibatiso sezvo vachiti vakamiswa pamberi pedare remajistireti zvisiri pamutemo svondo rapera apo pavakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso
zvekutanga ndezvekuti iye mutongo wemajistireti akati hanzi vachombo vanotiza asina kutarisa nyaya yekuti vangatizire iyo nyaya yavo isina kunyatsobuda kujeka zvakanaka uyezve vachombo vanga vakati ndichakupai mapasipot angu ndichakupai title deeds yedzimba dzangu ndichakupai zvavakataura zvo uyu mutongi wepasi haana kumbozvitarisa izvozvo akangovamba kunguva ti aiwa unozotiza iri nyaya yemawitness mutongi wepasi akangoti hanzi ha unozokanganisira umbo hwemawitness ipa pasina kana kumbotaurwa kuti mawitness acho ndianani ano umbowo hwakadii uye vanhu here vangainfluenzeka haana kunge akazvitarisa futi izvozvo saka tiri kuti nenyaya and then akataura futi yekuti paitwa public outcry iyayai and iye munhu angaita safe tikataura kuti aiwa mutemo hautobvumi kuti kuti ndochengetera munhu mujere kuti asarohwa nechi nevanhu
vamadhuku vatiwo mutongi wedare ramajor street akanyima vachombo mukana wekubhadhara mari yechibatiso akatura mutongo usingakodzere paakavanyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso
tataura nyaya yedu nekupa maarguments edu ekuti vachombo vabude tichiti magistrate haana kuita zvakanaka koti ikateerera but koti yazoda kutibvunzawo nenyaya yekuti zve48 hours ya zvakafamba sei ichida kushandisa simba rainayo sekoti yepamusorosoro ndo nyaya yatazoenda funi mairi saka tavamirira zvinezvi kuti jaji ataure kuti anoda kuvabuditsa here anoda kuti vakasungwa zvisiri pamutemo here izvo zvatisataziva kuti anoda kubuda achiti chii izvo tiritarisira kuti ngavachingovabudisa hatichatombopindi zvebail nekuti vaifanira kunge vasina kutombonzi vaenderere mberi nenyaya yo nokuti vakauya kukoti vatora 48 hours saka vanga vapfuura 48 hours tiritarisira kuti jaji anongoti aiwa munhu yaifanira kunge akarelease paakapedarika 48 hours
mutongi wedare ati achatura mutongo wake nhasi masikati munguva yaasina kutara sezvo ari kutarisirwa kunzwa chimwe chikumbiro kubva kuna vakudzana echipanga avo vaimbove mukuru weboka revechidiki muzanu pf vasati vadzingwa mubato iri vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita uori mukutenga kwavanonzi vakaita imba yavo yekuglenlon muno muharare uye vanonzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo kutora mari kubhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe nekune rumwe rutivi vachipanga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mauto zvichitevera mashoko avakaburitsa vachishora mukuru wemauto vaconstantino chiwenga avo vakange vazivisa kuti masoja aizopindira kana makakatanwa aiva mubato rezanu pf akasvika pakaomarara masoja akazopindirawo sekutaura kwaakaita zvakazoita kuti vaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye chigaro ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi